Roma says, yaka wirira na newe ku South Africa kuti vange vachibatsirwa munyaya dzekudzidzisa mapurisa nezvekuita nehubasa ravo.
Panyaya yemapurisa, chii chinotarisirwa kuti chichaitwa neSouth Africa?
Vakataurira kuti vatangu vachivapa zvinhu zvakafanana nezvinhu zvekusevenzesa basa ravo kusvikira pa zvinhu zvakafanana nenhumbi dzekupfeka nezvimwewo zvakarerekera kubasa rechipurisa. Vane umwe unyanzvi hwatinoti international based skills or international based practices. Zvinopota zvichiwanikwawo kuti kune imwe nyika kune zvimwe zvamunowana zvinenge zvisiri muno.
South Africa yakakwanisawo here kuti ibatsire Zimbabwe nemari?
Nyanzvi dzakarerekera kunyaya idzodzo dzemari vacharamba vachiita hurukuro dzavo kuti vagone kuona kuti ndepapi pacho pavanogona kuyamurana. Saka hurukuro idzodzo dzinonzi dziri kufamba zvakanaka zvikuru zvichitungamirirwa neministry efinance nemabhengi avo akarevekerawo zvefinance mareserve bank mareserve nebhank enyika mbiri idzodzo. Saka pane zvirongwa zvavari kutarisira. South Africa yakati inodisisisa chaizvo nepainogonesesa napo kuti inge ichiyamura hama yayo yezimbabwe. Saka chinhu chinotarisirwa South Africa inoziva patakamira inyaya yekuti mafinance mainternational lines of credit nezvimwe zvinokwanisa kuti nyika yedu ikonomi ipunduke zviri kushaya. Saka South Africa yakati ichiburikidza nekudaidzira kuti zvikanganiso zviripo zveupfumi hwenyika asingati maeconomic sangira abviswe vakati zvevanenge vachizosevenzawo vandimi vachidaidzira kumisangano yese yavanenge vachiinda kuti Zimbabwe dai yakwanisa kuwanirwa zvinoikwanira nyaya dzeikonomi kuti inge ichipundisa ikonomi yavo iwo magariro evanhu vemuno ange achibudikira.